Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechishanu 18 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ma NGOs tine vanoita yatoti human rights monitoring vari kuona kuti izvo kodzero dziri kuitira sei. Tina mastatistics and edu anonzi maverified statistics. Tinotaura chokwadi chezvinenge zviri kuitika, hatitauri nyaya dzekurota, hatitauri nyaya dzefungiro, totaura nyaya pakadzi pambochikidzwa kodzero.
Bato reZANU-PF rinoyambira masangano akazvimirira kuti achenjere zvaanotaura kuzvikwata zvekunze kwenyika zviri kuongorora sarudzo dzichaitwa zvondo rinouya.
Taifungawo kuti takatarisana namaelection hurumende ichatirimuka yopawo varairidzi mari dzakakwana maelection asati apfuura, asi tinenge taitarisira kuti dhongi rakafa rifambe.
Vararidzi havasi kufara nekuti zvikoro zvakasvika pakuvharwa zvondo rapera hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoyambira masangano akazvimirira kuti asapindira munyaya dzesarudzo munyika. Vachitaura kuvatori venhau nezuro vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, vakati masangano akazvimirira ari kushanda nemapato anokwikwidza anofanirwa kumira kuita izvi. Vachiti vari kunzwa pamusoro pemasangano awa anohusahwira nebato reCitizens Coalition for Change ari kuedza kuudza zvikwata zveSADC nezvedzimwe nyika zviri munyika kuongorora mafambisirwo esarudzo. Asi vakafanobata chigaro chetungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti zviri kutaurwa navamutsvangwa hazvina maturo uye hazvina zvazvinoreva. VaMandinde vanoti vamutsvangwa vari kuedza kumanikidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaomesere masangano akazvimirira, vachiti masangano awa anoziva basa rawo uye achariita zviri pamutemo.
Tanonoka, semasangano akazvimirira ega, hapana chatiri kuita chitsva chatagara tisiri kuita. Isu tagara tinoshanda nevanhu vane kodzero dzinenge dzichimbunyikidzwa. Tagara nanhasi tiri kushanda neavo vanenge vachida kubatsirwa mushure mekunge kodzero dzavo dzambunyikidzwa. Vamwe ndivo vari kusungwa, vari kumarani avo vachingoita zvakadaro daro. Tagara semasangano akazvimirira ega, tine vamwe vari kushanda munyaya dzesarudzo vanoita zvemaelections. Asi chatinoziva ndechekuti panove matongerwo enyika vasingade kutariswa, vasingade kutsudzwa uye vasingade kutaurwa kunzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu. Izvozvi pane mbiri rakabva kuparliament reprivate voluntary organizations amendment bill riri kuda kutirambidza kuita mabasa atagara tichiita mazuva ese.
Munotii pamusoro peyambiro iyi yapiwa masangano enyu navaChrist Mutsvangwa veZANU-PF?
Kurudziro yavamutsvangwa iyi tiri kuiona iri iyo yekuda kupesvedzera mutungamiri wenyika kuti vasaine bhiri iro reprivate voluntary organizations amendment bill, nekuti hapana chitsva isusu patiri chatiri kuita. Vagara vanongotipomera mhosva dzatisina kuita, kuya kunonzi kuzodzwa mangufuta enguruve yamunenge musina kudya. Ndiko kwataona kuri kuitwa pamusoro penyaya iyoyi.
VaMandinde, imimi semasangano akazvimirira munosungirwa here kutaura nezvikwata zvekunze zviri munyika kuongorora zvesarudzo?
Isu samasangano akazvimirira ega hongu tinotaura nezvikwata zvekunze zvinenge zvauya zvichizobvunza maererano nekuti environment yakamira sei. Hatirambidzwi kutaura nevanhu Constitution yedu inovumira freedom of expression, inovumira freedom of assembly. And patinoenda tichitaura nezvikwata izvozvi, zvinenge zvatotikoka kuti huya ichitaure nekuti vanenge vaida kunzwawo divi redu rekuti tiri kuona sei. As ma NGOs tine vanoita yatoti human rights monitoring vari kuona kuti izvo kodzero dziri kuitira sei. Tina ma statistics and edu anonzi ma verified statistics. Tinotaura chokwadi chezvinenge zviri kuitika, hatitauri nyaya dzekurota, hatitauri nyaya dzefungiro, totaura nyaya pakadzi bambudzikidzwa kodzero. Tinoenda panzvimbo. Saka ndiyo information imwe iri kubvunzwa kunzi izvozvi tikadzirira sarudzo environment yakamira sei. Saka tinoenda totaura navo tovaudza mamiriro environment asi vamusango havasi kuda kuti titaure kuti vanhu vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vanhu vari kurohwa nevanhu vezanupf, vanhu vari kusungwa, vamwe vacho vari kuenda kunoripota kumapurisa tarohwa nevanhu bato riri kutonga rezanupf vobva vasungwa ivo. Vamusango havasi kuda kuti titaure zvinhu zvakadaro, ndosaka vari kuedza kutinyararidza.
Munotii kuna vamutsvangwa pamusoro peyambiro iyi uye chii chamuchaita pamusoro payo?
Hapana zvakawanda zvatinogoda kutaura kuna vamutsvangwa, asi kungoti isu tiri kuita mabasa edu atagara tinoita ari pamutemo uye hapana kunje pakwatiri kuita pazvinhu zvese izvozvizvi. Sebasangano akazvimirira ega, ticharamba tichishanda tichiita mabasa edu ekubatsira kuti kodzero vanhu vainjoye maconstitutionally given rights aya. 2018 takavhota neungwandu kuti bumbiro remutemo ratiinaro ribudirire rikaita saizvozvo, rinopa maraitsi iwavo. Ndiwo ega tiri kungorwira, hapana zvinhu zvatiri kuda kunze kwekuti vanhu vano vezimbabwe vainjoya maraitsi avo izvozvi. As we head towards the elections, vanhu vakwanise kunovhota vakasununguka kwete zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika.
Avo vange vari vakafano bata chigaro cheutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi havasi kufara nekuti zvikoro zvakasvika pakuvharwa zvondirapera, hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi zvinosanganisira mihoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vanoti varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vaitarisira kuti hurumende ichatora matanho ekuvawedzera mihoro yavo sarudzo dzisati dzasvika, asi hapana chakabuda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe.
Kotoro rechipiri rakasvika kwamvura yacheka makumbo pasina zvakajeka zvagadziriswa nehurumende maringe nemari dzinotambirwa navarairidzi. Varairidzi kunyangwe mariwo dzimwe dzavanoshandira vachita maricho dzevoter inspection kuzeko kudzisina kuuya. Zvazvinoratidza ndozvekuti hurumende iri kubika mbodza uye varairidzi havana chivimbo chakakura kuti pane zvingagadziriswa. Varairidzi vaifunga kuti maelection asati apfuura musi wa23 August hurumende ichagadzirisa zvakawanda zvinoenderana maringe emaconditions of service namasalaries, asi zvakakona n'anga murako achida.
Saka pane zvitsva here zviri kurongwa nehurumende?
Hapana matanho matsva ari kutorwa nehurumende pamusoro pemari dzinotambirwa navarairidzi. Hapana zvitsva zvatati tanzva. Taifungawo kuti takatarisana namaelection hurumende ichatirimuka yopawo varairidzi mari dzakakwana maelection asati apfuura, asi tinenge taitarisira kuti dhongi rakafa rifambe. Varairidzi vakawanda vakatsamwa zvikuru kwazvo. Mukana wokuti pane chingabuda maelection asati apfuura unenge wamudiki kwazvo, asi zvingafadza zvikuru kwazvo kana mari dzikakurumidza kuuya maelection asati apfuura dzakapamidzirwa uye dzichisvika pa US$540 basic salary. yema allowance ayo yoramba iri papo.
Mune matana muchatora ere nekuti tinoona kuti maive nemanga mazuva amakanga musaendi kumabasa kotora yapera muchiti makanga musina mari yekufambisa sevarairidzi.
Tinoona kuvhura zvikoro kotoro retatu kuchinetsa kunze kwekuti varairidzi vapamidzirwa dzimwe mari kotoro retatu risati rasvika. Varairidzi vanhu vanoshungurudzika kuti zvinovhurwa here zvikoro rinosvike here kotoro retatu nemari yavari kutambira pari zvino. Hurumende iri kuita zvokungobika mbodza zvokuda kuita sokuti mari inotekswa inoi tax band yakwidzwa, asi zvisingabatsiri nokuti kana uchingotambira mashangura bhata zvetax band hazvina zvazvinoreva uye hazvina zvazvinobatsira. Zvingava nani kana vanenge vari muhurumende varipo kana kuti vanokwanisa kuuya vakaona kuti varairidzi vanhu vane basa rakanaka vanofanira kutambira mari dzinokwana kuti vadzidzise vana vezvikoro maiso kwazvo nyemba kutsadzarungwa.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwakira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi gurukota rezvemabasa nevashandi musinafundo Paul Mavhima vanoti sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kuviga chokwadi sezvo paine zvakaitwa nehurumende zvokuwedzera vashandi vayo mihoro yavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhukuro yavaita naJonga Kandemiri zvakare weStudio 7.
Vajonga Kandemiri, ndiri kushamiswa nemashoko amuri kutaura ekuti takasvika pakupera kwetemu rechipiri rezvikoro zvichemo zvevarairidzi zvisina kugadziriswa. Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemacivil servants ose kusanganisira maticha ne $50 ikasvika pa$300 pamunhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe macivil servants ese maticha anozowana imwe $80 iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwe dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha tichibva mutemo rapera tichiuya pahoridhe yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana namaticha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemira zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Avo vange vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Z Zimbabwe Electoral Commission inoti ichashandisa mitemo yakadzikwa panguva yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chinosungira vanhu kumira kure nakure uye kusaungana. Izvi zviri kushorwa neveruzhinji rwevanhu padandemutande vachiti iyi inzira yekudzinga vanhu panzvimbo yekuvhotera. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti iyi inyaya yebazi rezveutano uye ZEC haina chekuita nenyaya iyi, vachiti hurumende yabatikana nenyaya yesarudzo zvekuti iri kuedza kuti vanhu vabve panzvimbo dzekuvhotera sezvo veruzhinji vachiti vanoda kuchengetedza mavhoti avo mushure mekuvhota.
Hanzi nevakuru, kuita kwowatambura kutsvaka otamugate mabasa izano aya vava kutsvaga otamugate. Election yavanetsa yavatambudza, vari kungotsvaga macontingencies okuti kana zvanyanya kuvatambudza musi weelection vachadini. Havasi kuda kutitaurira kuti matanha varikuda kutora ndehapi. Covid yacho vaiwana kupi? Ndaachitarisa mastatistics eweek 31 egore rino ari kuratidza kuti kwakabatwa vanhu 13 chete vari covid-19 positive. 13, hapana akafa vhiki iyoyo. And ndo trend yatiri kungoona week after week iye zvino. Saka covid yacho vaiwana kupi? Yaita outbreak rini? Covid yanguva chirwere chiri kurarama nesu mazuva ano. Hachisi kumbouraya vanhu vakadarika vanouraya vane flu or another normal common endemic illness. Iye akati zeki yava public health official vomuzimbabwe ndiani? Vakaifunda kupi public health yacho?
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vari kukukwidzira chigaro cheparamende munzvimbo yeMazowe South vaNobert Mazungunye neveZANU PF navarangarirai Chari Mudzingidze veTCCC vari kupomerana mhosva yekushandisa kuchengetwa kwemufi kuti vawane mavhoti. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission inoti hurumende yakaramba zvayakanga yakurudzira mukupindidzwa kwemitemo yeElectoral Act kuti sarudzo dzikwanise kuitwa nenzira yakanaka. Sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vanoti ZEC yakapa hurumende nzira dzakanaka dzinofanirwa kuiswa mumutemo wesarudzo kuti kuenderane nemutemo weElectoral Act, asi zvizhinji zvavakakurudzira hazvina kuiswa mumutemo wekuvhota. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission inoti mangwana ichapa vanhu ruzivo pamusoro pemapepa ekuvhotesa zvichitevera kunyunyuta kwemapata anopikisa pamusoro pekuitwa kwezvinhu muchivande kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Act. Shumba dzinonzi dzanetsa munzvimbo yenyamakate kuhurungwe, uko dzinonzi dziri kuuraya ng'ombe, mbudzi nemadhongi. Vagari venzvimbo iyi vanoti shumba dziri kunetsa munharaunda yeSicilia Juliet, Fox neLima. MuNewsday, bato reZANU PF rinoti rinotya kukundwa musarudzo dzichaitwa svondo rinouya. Izvi zvakataurwa nezuro nevanobudisa mashoko mubato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vachitaura kuvatori venhau. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi pa radio apo ndiri pa South Africa. Tinoti magadi mayuti ese tinokurudzira kuti ende tinovhotera pamukomana. Timbomira zvekufambidzana namunangagwa madhara yatimbovasiya havana kana chavanotibatsira nacho. Chinoradza izvozvo isusu takabva kutokwe mukosi kudhamu rinonzi Guru muZimbabwe. Havakangotibvisa havana chavakatibatsira nacho. Chionai kushupika kuri kuita nyika. Tinokumbira maiki ese pamukomana.
Lamza lamza, ndiri paJoburg apa pakaipa. Kazungu here ari kurambidzwa kumira muboxi
Awa Douglas Muzura wakati nda kundikana angure gaindi bude mkumana pinje urunzi pinje ipapo kuna yetuto pirinda mingu ulipu pa palote kazukura wakuchi mmina wangu pina pa palote hapa jino munu zuna usi ya mbata angu so tishi udakitu wani wampa hapa iti ala ushe ya maose mafote triple C ushe wapana jake wapana chamisa kutivabe wano zua usi kiti
Mangwanani mangwanani vatoneka hwande ini Simon chachipinga po tarwadziwa ndivamunangarwa dai zvaigona vambobuda uye ndichikurudzira vese vari kujoni mayuti ari kungowawata ari ku South Africa dai madzoka tavhota nyika inake Chikurudzira na president wedu Nelson Chamisa kuti zvoshimwari mwari dai mambosiya pasi dzitotsumuka futi dzitsve nyati vari kuona sokuti hondo yavakarwara munangarwa aibviri isusu tine hama dzedu dzakafira muhondo isusu nhasi tiri kutambudzika izvi zvatina kana mabasa tiri mugara mabhiriji pachipinga saka tinoti pamberi nomukomana hondo kana zvaramba hondo ngaitsve tinozvibata futi dzacho ndii Samson
makadiko wana mkoma jonga makadiki nebasa kwa muri koko aiwa istiri wapenyu yedu tikuno kusimbabwe makomana kupenyu wakaoma kupenyu wakaoma kwa kusimbabwe asi tinungo shugira kudidai sisi ya wina kupenyu mashanduka nukuti larume shakaoma sari kuno kumusha shakaoma siri kuno kumusha tinungo di maridai watunga mirira zafamba shakanaka tuwane ukurarama kwa kasi nunguka wakomana zvinozvitirerukirewo tinoziva kuti zvinhu zvitoko imahara unotoshanda kuti uite zvinhu asi zvinowanikawo nenzira yakanaka zvakareruka tese tichiwana pashoma ipapo tichikuta tese tinongonamatira kuti dai vashandisa vahunyawo vatonga nyika ino mwari muvaitire zvakanaka ende mutikomborerewo nyika yedu ifambe zvakanaka tinotenda
uri sei mukoma ndanonoka wandee vari sei vamwe vese ikoko aiwa arambe muchitipanawo arambe muchitipanawo kudongopoyambiro kune mayuti kunyanya kuti nguva ichatwa maelection akutosvika next week ngatitorarirapo vezano vasati vagara zvinhu zvembo nekuti vakabata zvinhu zvemboka ivo vanoitirwa zvese vanozviva mumashure kutanga kuitwa lolo zvekuti isu tomutadza kuzopedza kufota saka vese vari kufota ndiri kupayambiro kuti ngatikasikei kuenda kana kutorarirapo ende tomirira marizao dzedu averengeswa pabhodhi panze tomaona marizao dzedu tofambisa shoko magurupu ngariende shoko kuti kwamukati kwabuda marizao dzakati tikwanise taenda tozoti kwabuda zvakati aiwa ndinotenda
masikati masikati akanaka mesematirimana enyika nyaya yangu nhasi iri pamasoja vasoja vadziviri venyika nemapurisa acho yambiro yangu yekuti varume mungawana mungapa futi kana kutsigira murume uyu for 5 years again zvandinoona nezvandinorotswa nezvandiri kuoneswa pari zvino uchafamba makashama kuhamba makashama chaizvo mese kuhamba makashama chaivo chaivo magara ari panza kuzingati kutarisa musoja chaivo unohamba na president ngaone dressing yakapfekwa nemusoja unohamba na president wacho unoprotecta president unotoona kuti izvi hazvina hunhu zvakadhafwa saka varume munohamba makashama mukasangwara murume wo mungamuprotecta kuti adzokere 5 years futi munohamba makashama kana kutohamba muchitaura muchitopenga ndxondo pfungwa dzingachashanu
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yechikafu. Nyika yeAmerica yakatora chigaro chekutungamira kanzuru yeUnited Nations Security Council mumwedzi uno wanyamavhuvhu uye chekutanga chayakabva yatanga kuita kuedza kugadzirisa nyaya yenzara pasi rose. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica Anthony Blinken vanoti pane vanhu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 260 million vasina zvekudya zvakakwana pasi rose. VaBlinken vanoti kushaya zvekudya kunokonzera hondo kumanikidza vanhu kuenda muupoteri uye kukanganisa kukura kwevana neupfumi. Izvi vanoti zvinodzosera nyika kumashure. Asi vanotiwo vari kushushikana kuti chikafu chave kushandiswa nevamwe sechombo munyaya dzekutsvaga rusigiro mune zvematongerwe enyika munzvimbo dzinenge dzisina kugadzikana. VaBlinken vanoti pane nyika makumi mapfumbamwe neimwe dzakatenderana kunyorerana chibvumirano chekutora matano panyaya yezvekudya kana kuti communique. Vanoti kuzvipira kwenyika idzi izwi guru uye vari kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dzise ruoko rwadzo pachibvumirano ichi. Vativo zvekushandisa zvekudya munyaya dzezvematongerwo enyika zviri kuonekwa kuUkraine, uko Russia yakabuda muchibvumirano cheBlack Sea Grain Initiative chaiita kuti Ukraine ikwanise kutengesa chibage chayo kunyangwe yainge iri muhondo neRussia. VaBlinken vanoti Russia iri kubomba matura ane chibage cheUkraine chinotengeserwa nyika dzepasi rino dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica. Vativo zviri kuitwa neRussia izvi zvichakonzera matambudziko makukutu munyaya dzechikafu pasi rose. VaBlinken vanoti mugore rapera America yakamanikidzwa kuwedzera mari inosvika mabhiriyoni gumi nemana nechidimbu kana kuti 14.5 billion kuti ibatsire vanhu vainge voyaura nenzara. Vanoti America ndiyo inopa rubatsiro rwakawandisa kuWorld Food Program kana kuti WFP, urwo runosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Asi vanoti rubatsiro rwechimbi chimbi urwo pamwe neruri kupiwa nedzimwe nyika harusi kukwana. VaBlinken vanoti veWFP neUnited Nations vanoti pasi rose pari kudiwa kuti pabatsirwe vanhu vanosvika zana remamiriyoni kana kuti 100 million nechikafu. Vanotiwo panoda kutorwa mamwe matano ekugadzirisa nyaya yechikafu makore anotevera. Vaenderawo mberi vachiti muna 2050 uwandu hwevanhu vanenge vari pasi rino huri kutarisirwa kukwira kusvika pamabhiriyoni gumi. Vanoti uwandu hwevanhu vanenge vachida chikafu huchawedzerawo nezvikamu mashanu kubva muzana pane huripo iko zvino. Vanotiwo uwandu hwevanhu vanenge vachida chikafu huchawedzerawo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% pane huripo iko zvino. Asi vati dambudziko riripo nderekuti gohwo riri kudzikira. VaBlinken vati nyika dzepasi rino dzinofanira kugadzirisa dambudziko iri uye vanoti pane mamwe matano atotanga kutorwa pari zvino. VaBlinken vanti kuburikidza nezvirongwa zvakaparurwa muAmerica zvakaita seVision for Adapted Crops and Soil Initiative, nzvimbo diki inokwanisa kurimwa chikafu chinovaka muviri chichibatsira vanhu vakawanda. Vatiwo vanotarisira kuti danho iri richabatsira zvikuru kuona kuti vanhu vawana chikafu pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rezanupf rinoyambira masangano akazvimirira kuti achenjere zvanotaura kuzvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo dzesvondo rinouya. Varayiridzi havasi kufara nekuti zvikoro zvakasvika pakuvharwa svondo rapera hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gander nenhau dzeIsindebele.